ndinodaira kuti public knowledge kuti isu Apex Council takamirira vashandi vehurumende. Tanga tagara tichiti hurumende tipei mutitambirise mari nema US dollars kana kuti motipa mabond anoenderana ne maUS dollars atatambira muna October 2018. Izvi zviri zvinhu zvekuti tanga tichiti nyangwe tikaenda kumanegotiations zvinhu zvanga zvichitinetsa kuti tibude nezvatino zvinenge zvichitifadza isu.
Asi chii chiri kupa kuti iko zvino musimbirire kuti mupuhwe mari dzekuAmerica idzi?
Tikazotarisa zvazoitika paitika COVID apa, muchatarisa kuti hurumende yakatendera kuti vana muzvina business vacharge magoods and services mumaUS dollars. Zvadaro hapana pamwe pauchaenda muno muZimbabwe paunoda kutenga kana paunoda kuti uwane chii zvacho, vanhu vese vaakutongoda maUS dollars. Kana anotengesa chibagi chacho chekugocha paroad anotokudza kuti unoda kuda US dollar. Saka izvi ndo zvanga zvanyanyisa kuti dzvanya chaizvo, zvokutoti izvozvi tichitoti patinosangana chichemo chedu chikuru changa chiri chekuti mari yedu ngaichibhadharwa iri maUS dollars, nokuti hazvigone kuti isitirambe chitambira local currency yacho the form bond, but at the end of the day everything else is chichajwa nema US dollars. Saka zvinhu zvanga tanga chida kuti titaurirane nehurumende tichiti isusu mari yamuri kutambirisa haisi kutenga.
Asika svondo rapera, hurumende yakawedzera mari nezvikamu makumi mashanu ekubva muzana kana kuti 50%, ikati muvhurewo manostro accounts ekuti mukwanise kupuhwa imwe mari yekuAmerica iri kunzi iyo COVID allowance yemadhora makumi manomwe nemashanu. Munoti kudi?
Zvaitika izvi zvaitika hazvo. Tiri kuona zviri kungotenderera musocial media umu. Isusu izvozvo hatizvitambire. Isusu izvozvi takatomirira meeting yatichasangana navo. Zvichaturwa meeting imomo ndozvatichaturira vashandi, ndozvatinenge tichiti ndo zvinhu zvatawirirana izvi. Asi pari zvino hatisati taziva kuti zvichafamba sei manegotiations edu, asi chatiri kutarisira maUS dollars.